Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izvivi muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbovasa chigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC, asi kuti ndivo vava kutitungamira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano wekutsvaga ratsigiri kuMbare. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakanga vari pamusangano uyu. Evans Zininga weStudio 7 abata murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Ya, chokwadi patrits emuHarare province kustudia kuMbare, vanhu vauya nouwandu, vanhu vamirire shanduko munyika. Saka vanhu vakawanda chose vachizvina mashoko kumutungamiriri webato redu reCCC vanenge vavo zvakare purezidendi wenyika ino kutanga musi wa23 August, baba vachamisa.
Shoko raparidzwa zvakanyanya nhasi nderei?
Ndiro kuti vana veHarare, vana veZimbabwe, ngavadzirirai kupemberera gore ra2023 igore rekupemberera shanduko iri kuuya munyika. Apa ndipo pavanhu hurumende itsva, hurumende yevanhu, hurumende ichange ichizounza budiriro pamwe nemufaro kune vanhu veZimbabwe. Zvakare vataura mashoko makuru ekuti tarudza tikunangana sei, tinoda kuti dziite murunyararo pasina mhirizhonga, nekuti CCC ibato rinozikamata zvaro munyararo. Ndonga munoziva kuti masvodhi ose adarika katiri mupishi rekutsvaka makandidhesi edu kubva kuvanhu vanenge vachitiwa nevanhu. Saka tiri kupedza urongwahwo musi wemugovera, ndo inova provhinzi yekupedzisira, provhinzi yeHarare. Takanangana nenomination court iyo iri kumusi wechitatu.
Ndopedzisira ndichitarisawo nyaya dzekuti kunonzi kune mhirizhonga dzinomboitika, zvakamirawo sei pari zvino?
Izvo zviri kugara zvichingoitika. Ndokunga makaona kuna Magutu, makaona kuna Chirumanzu vanhu vezvanhu vaita mhirizhonga, makaona kuGokwe vane vezvanhu vaita mhirizhonga. Saka nyaya dzemhirizhonga idzi havasina kudziregza vane vezvanhu, nekuti vari kuona kuti vana veZimbabwe vasunura, hakuchina chada kuramba chingoti pamberi pasingasvikwi. Ivo vanhu vachinge zvisvino murongo, vanhu vachida nokudzizvironda, vanhu vachitambura. Chakanakana nenyaya yekumburambidza nemapurisa pazuva ranhasi vatibvumira. Saka tinotarisira kuti ndo zvichagara zvichingoitika panguva dzino, tikutsvaka rutsigiro panguva dzino. Chakanakana nesarudzo kuti mapato ose anga achibvumidzwa kuita musangano pasina kudziviswa.
Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira vemapepanhau nevatapi venhau kuti vaite basa ravo nemazvo pamazuva ano nyika yakatarisana nesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu. mutori munyore mukuru weZimbabwe Media Commission va Godwin Piri vanoti chinhu chikuru ndechekuti vatori venhau vaite basa ravo neumhizha hunogutsa nyika ine utongi hwejekerere vachiti vanhu vachatora zvavanonzwa kubva kuvatori venhau vachizvishandisa kuita sarudzo. Asi sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti sangano ravo rinofara zvikuru kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kukosha kwevatori venhau nemedia pasarudzo, vachiti vanoimba kuti kurudziro yavo haipereri mumashoko okuivimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi vachionavo shuviro yevatori venhau yakafanana nekuti Zimbabwe Media Commission itaure neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekunyoreswa kaviri kwevatori venhau.
Tinofara kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kuti vatori venhau nemedia zvakakosha pachirongwa chesarudzo chatakatarisana nacho munyika, asi kurudziro yavo yavanopa kuvatori venhau ngaisaguma mumashoko avanovimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi ngaaonekwe mushuviro dzevatori venhau dzakazara mukufunga kwavo dzakafanana nenyaya yatinochema nayo misi nenguva yekuti kana Zimbabwe Media Commission ikada kuongorora zvichemo zvedu ngaive inoengagea Zimbabwe Electoral Commission ZEC panyaya dzedouble accreditation dzatinoona sekuti hadzina kukodzera. Asi takutoona ZEC yakatodaidzira ikakokera kuti vatori venhau vanofanira kunge vachibhadhara mari zvepamusoro peaccreditation yavakaitwa ne STMC.
Zvimwe zvikuru zvamunotarisa ndezvipi vamaunganidze?
Pane zvakawanda zvatinotarisa: kushungurudzwa, kurohwa, kuvhiringidzwa mukuitwa kwebasa. Tinoda kuti ZMC zvairi kufamba ichitaura mumatunhu akasiyana siyana, yakabva muHarare, mumasvingo kwakasiyana siyana, uBulawayo, vachitaura nyaya yepeace election reporting manual zvakakosha chaizvo uye vari kuita zvakanaka nenguva yakafanira, asi ngavasaguma ipapo. Yava nguva zvino yekuona kuti ZMC yava kuita basa rayo richaita kuti vatori venhau vasaenda parumananzombe munguva yesarudzo. Saka tinokurudzira vapiri kuZMC kuti vachionekwa vachimhanya mhanya panguva ino kuengagea mamwe macommissions akafanana neZEC kuti nemamwe zveuye neva tinoziva vanogara vachivhiringidzana nevatori venhau vakafanana nemapurisa uye nevematongerwo enyika mapoliticians, kuti vazive kuti vatori venhau ayo havasi kuita basa ringatarisirwa kuti vashungurudzwe, asi vari kuita basa rakanakira tose vagari vemuZimbabwe, vana veZimbabwe vose nevari muno mukati menyika yeZimbabwe mukuita kwedu kwebasa.
Avo vange vari sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora rinoti rinoshuvira vaimbova sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti zvese zvichavafambira zvakanaka mukufambisa bato ravo ravakaumba. Mazuva maviri apfuura vaKomichi vakazivisa kuti vaumba bato ravo. Mutauriri weMDC vaWitness Dube vanoti zvakaitwa navaKomichi zvinoreva kuti vaKomichi vazvidzinga mubato reMDC.
Chekutanga ndechekuti chinovashuvira zvakanaka mukuedza kuenderera mberi nenyaya dzematongero enyika pava kuita, nekuti zvavaita izvi semunhu akamboita sachigaro kwenguva refu vanozviziva kana kuti kana vagara vadaro hausisiri nhengo yeMDC. Saka ingangove Ndiyango vedano zvavo nekuti vange vachitora vanhu vemGC sezvatakaita sezvatakaona vakawanda vachiita kuedza kuti vatore vanhu muMGC vachiti vachiri nhengo yeMGC kana kuti vachiri vamwe veMGC asi vanozviziva vachairman kuti havasisiri nhengo yeMGC. Tinongoti ngavaite zvavanoda kuita mune zvakanaka, vasakanganise vana vasave, vasakanganise basa guru ratiri kuita sebato reMGC. Saka zvavataura zvese izvi chazvinzwa kwekutanga papress conference yavo, zvinova zvinhu zvakati shungurudza kuti munhu wachairman aitadza sei kutaura zvinhu pavanhu vebato kana ranga riri chokwadi, asi totoona kuti ingori danho chete rekuti awane mabudiro angoshaya anovatokonya. Saka isusu tiri kuendera mberi nebasa, tiri kuendera mberi nekugadzirira sarudzo zvatiri kuita.
Pakushanda kwenyu mese kwenguva yese iyi, vakamburatidza here kuti pane zvimwe zvavasingafari nazvo?
Kwete, hapana vakaratidza kuti havafari nacho, kunze kwekuti vairatidzira kuti havagoni kutambira sarudzo kana kuti maresults esarudzo kana achinge abuda. Takazviona paextraordinary congress pavakaita mavotes anoita iyo 9 vamudzuri vachiita 18 vakupe vachiita 118 vamonzora vachiita 883. Vamo vese ava vatatu vakagara pasi vakaedza kuti vange vachiovertena kana kuti vachisendeka zvakabuda muextraordinary congress, asi zvakatadza nekuti vana vemDC vanga vasarudza mutungamiri wavo. Munhu asingagone kutambira kuti vanhu vari kuda kuti nhingi atungamire.
Mutauriri weMDC vaWitness Dube vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatavo vaMorgan Konichi vakatiudza kuti mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vari kunyanya kufambidzana neZANPF, izvo vanoti zviri kushatirisa vatsigiri vebato iri. VaKonichi vati havana kubuda muMDC asi kuti ndivo vava kutungamira bato reMDC.
Handina kubuda muMDC, ndiri muMDC, ndakutungamirira MDC. What is there ndezvekuti pandakaita utungamiri wanga uchiuraya MDC. Utungamiri webato ukaratidza kuti unoshanda zvakanaka munyika, vanhu vanofunduka, wofunga kuti utungamiri uri muMDC unoshanda nezanupf. So ndo zvinoita kusatipinda tatapinda muMDC. Ipapo patanga tichifamba tatachionekwasana vakomiti tatakunzise vanhu veMDC, ndo zvatakaasiri vanhu veZANUPF. Ndo zvatakaramba izvozvo nekuti mutungamiri anga aripo nguva yose anga achiwanikwa nguva dzakawanda achidhaina neZANUPF mupublic. Remember akaenda kuseta masikati vanhu vakazvirekoda, akaenda kunibva Jackson Records zvifosi vanhu vakazvirekoda, akaenda kumaevents ose anahirosine kanana independent vanhu vakarekoda. Isacho situation vanhu vekoposition havazvinzwisisi nekuti from the experience vakaita vanhu vekoposition yekuti vakatambirai for the last 18 years vakatungamira MDC havana kumbowanikwa neruzivo rwavanhu vezimbabwe vachione vachida kuset out besides vanga vari prime minister. Havana kumboenda kuhiroseka kana kuenda kupi independent besides kana vanga vari prime minister. Hazvidi kuti ukasaenda kuhiroseka uri kuopposition unovenga maganda ehondo zvinorenga no. Hauvengi ukasaenda kuindependence uri kuopposition hazvikuti hautari independence mukenya. But the third language the opposition vanhu vanovanokuona sekuti uri kudhaina nemunhu ari kukonzera maeconomic problems munyika yavo.
Vaimbova sachigaro webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Konichi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday hurumende inokurudzirwa kuti igadzire mari yemapepa ine madhora mazhinji kuti zviitire vanhu nyore pavanenge vachitenga-tenga. Paris zvino mari yebepa ye $100 ndiyo hombe asi yadzikiswa uremu hwayo nekudhura kuri kuita zvinhu. Munews Day makare sangano reBulawayo Progressive Residents Association rinoti harisi kuona zvakanaka zvimwe zvivakwa nemaelevheta muguta iri, vachiti zvose zvinogona kukonzera njodzi sezvo zvichida kukurumidza kugadziriswa. Sachigaro vesangano iri vaAmbrose Sibindi vanoti mamiriro akaita zvinhu akaipa zvikuru. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inyaya yangu yandinayo pano ndinongoti nyika Zimbabwe, nyika yedu shuwa yatambura asi yakaiswa paalphabetical order here. Mari dai mapindira Zimbabwe president wedu atonga vanusu nchamisa kutambura kwapera mukati medimeni mukati menyika yedu yeZimbabwe. Zvakatiza tiri musango nanhasi kumusha kudzokereki Zimbabwe vachamisa dai vatonga nguva yaenda.
Magadi magadi zvenyu vestudio 7 zvitanetsewa nezano pf iyo zvitanetsewa nezano pf iyo hei izvo zvitakatotiza munyika iyoyo nhamo mari hamuna totori kune dzimwewo nyika toshanda kutoshavira mhuri zano pf yanetsa toshamisika kuti tingaisudurutse sei. Izvezvi tongoenda kumaelection vakatohwina chekare vanoziva chitsotsi chavo chese chavanoita vanoziva hatizivi tingaite sei. Zvakatiomera zvakatiomera tibatsireiwo ezvino vakangovharira jobho sikale havana kana mhosva hatongwi vari kuuraya vanhu vari kungobviswa majere nguva dikidikona tobuda mujere taneta isine zanopiwa
pastudio paul murisei zvemuzimbabwe zvarema zvarema akomana ungatini $1 here $1 rokutengwa ne 10,000 bond yeah 10,000 mapepa mangani kuti uzokwanise kubata kana kuti $10 unenge akumanaka. Zimbabwe yakutongoda sezviitwa pasudhani apo kutongotiwa umananga toite hondo yoparara nyika yacho theni mukomana wopinda wotanga kubhudha nyika patsva. Zvaoma zvichanaki.
Maserasei mukoma tanonoka wande never students studio 7 mose makorokoto kuna Dr. Gaule nhasi vataurawo chokwadi zvinhu zvine musoro zvoratidza kuti ZANU PF kwachezvayo iri divided.
Apo studio 7 murisei apo vashambararwo murisei haina hangu vangotaura hangu nevanhu vezanu pf avo vanamadaindi vana mavhaza vacho vaminoti ndiyo here nana mugwada avo nevamwe vose zvavo vezanu pf hapana chisingazviki ende hapana nguva isingasviki ichasvikawo nguva yekutoti ivo vaunotemba navo munangagwa ivavo vanenge vatobvawo pachigaro ipapo ende zano inenge yatobvawo pachigaro ipapo yose chikabhineti chavo chose paane imwe pati hapana imbozvizivo kuti mugabe achasvika nguva yekutoti achatochembera kana kuti achatobvawo pachigaro achatopidigurwa pachigaro kati nguva kana yakwana mwari vanongozviita oga kana dai angari mwari mwari watinonamata chaiko chaiko iye mwari akabudisa vana veizi mwari vaimbochinja hurumende yezimbabwe kumbopindawo imwe hurumende iyoyo yavachamisa iyi nekuti ndo yoga yatinotoona itori nemusoro dzimwe zvese izvi angori matakanana ndovamwanana vana komiti vaikabuda vachitaura panapa studio 7 kutoti angangori mahumbwe vose zvana kongresi vavaita vana Douglas Mose angori mahumbwe yeti zvekutungamira zvine zodzo tenda zvavo
pastudio murisei mazvinzwa here timu rezanupf mazvinzwa hanzi mishini yakafa kweurapa kenzo kumupilo hospital nekupare renyatwa hospital hanzi mishini yakafa ine muri bhizi kutenga zvikopokopo muri bhizi kutenga mota dzemakampeini muchiisa masipika pamusoro pemota kudaidzira pamberi nezanupf mishini yakafa yekurapa kenza kuzvipataro umwe anobuda achitaura hanzi maybe 2 weeks tinoita gadzira mishini mune magadzira mishini makutanga kuda kugadzira nekuti hanzi zvataurwa ende munotenga mishini yekurapa kenza kwetotenga zvikopokopo sekunge fanika vanhu vanopenga zanupf musama kurova zvirema kumasvingo kumusoro nyaya ichimushe
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inoongorora nyika dzinogona kukureteswa mari yeMoody's pamwe chete neInternational Monetary Fund vanoti kurwisana kuri kuitika muSudan kuchakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika dzakavakidzana neSudan kana kurwisana uku kukaramba kuchienderera mberi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro raro reongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking, richiti vanhu vazhinji vave kunyengerwa padande mutande kana kuti paInternet.
Mashoko anotevera anoratidza pamiro hurumende yeAmerica. Uwandu hwevanhu vari mudunhu rekuChamembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa huri kutarisirwa kupetwa kaviri panosvika gore ra2020 sezviri kutaurwa nesangano reUnited Nations. Izvi zvinokonzera dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi munyaya dzekuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese. Mukutanga kwachivabvu, hofisi inoona nezvekuwaniswa kwechikafu mupasi rose iri mubazi reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika, yeUS State Department's Office of the Special Envoy for Global Food Security, yakaronga hurukuro panguva yemusangano weAIM for Climate Summit yaive pamusoro peurongwa hwezvirimwa nevhu hweVision for Adapted Crops and Soils, hunozivikanwa zvakare seVAX. Chirongwa ichi icho chakaparurwa pachishandwa pamwe chete nehurumende yeAmerica, sangano reAfrican Union nesangano reUnited Nations reFood and Agriculture Organization chakanangana nekutambira nzira dzekurima kutanga neAfrica kuzvininga mupinyi zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. VAX inonangana nebudiriro yembeu dzisingakanganiswi nekushanduka kwekunze nekukwenenzverwa kwehutano hwevhu kuitira kusimudzira goho rinobva mukurima. Nhumwa yeAmerica yakakosha munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu pasi rose kana kuti US Special Envoy for Global Food Security vaCarrie Fowler vakati, nhasi kurima kwatarisana nezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvisati zvamboonekwa munhoroondo. Vakati kuchengetedzwa kwechikafu kunonyatsobva mukuti isu tabata sei zvimhingamupinyi zvose izvi. Chikwata chenyanzvi dzepamusoro-soro mumapoka akawanda anobata zvinobuda mukurima chakapinda muhurukuro idzi chinosanganisira muzvinafundo Lindiwe Majele Silwanda, sachigara veConsultative Group on International Agricultural Research kana kuti SEGIA System Board, Commissioner Josepha Sako vakabva kuAfrican Union Commission for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, Dr. Cynthia Rosenweg kubva kuAgricultural Model Intercomparison and Improvement Project kana kuti EGMIP neColumbia Climate School, amai Lisa Safarian mutungamiri vari mushandi mukuru anoona nezvemabasa mukambani yezveunyanzvi hwekurima kana kuti Chief Operating Officer muPivot Bio, naDr. Robert Reiter mukuru anoona nezvetsvakurudzo nebudiriro muzvirimwa kana kuti Head of Research and Development and Crop Science kukambani yeBayer. Chikafu chinokwanira munhu wese chinobva mukuti nyaya dzakakosha dzekuwanisa ivhu rine chikafu nezvirimwa zvinoenderana nekushanduka kwemamiriro ekunze, vakadaro Dr. Fowler. Asi zvatinowana mupasi rose zvikuru muAfrica ivhu rakaparara, zvirimwa zvedu hazvigadzirirwe zvakakwana kumamiriro ekunze, masangano edu haana kugadzirira zvakakwana. Takaumba mubatanidzwa neAfrican Union neFood and Agriculture Organization nemamwe masangano akawanda kuedza kugadzirisa dambudziko iri, vakawedzera Dr. Fowler. Vakati Pivot Bio iri kutevera nzira inonakidza yekuwanisa gasi renitrogen risina divi remamiriro ekunze kwarinorerekera
richiendeswa kwarinodikanwa chaiko kumidzi yezvirimwa. Vakati bea ine tsvakurudzo yakakosha zvikuru yairi kuita yekutsvaka zviri kutambudza veruzhinji uye ine zvirongwa zvairi kuita zvekubatsira. Cynthia ari kushanda nesu kubva kuNASA nekuColumbia Climate School panzira itsva dzekushanda nemamiriro ekunze kuitira kuti tinzwisise kuti kukosha kwezvirimwa zvine utano zveAfrica zvinoita sei mamiriro ekunze. Vakati pachinhano chiri pamwongo, zviminga mpinyi zviri mukuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese zvinoenderana nekuwana kwedu ivhu rine utano uye zvinoenderana nekuwana zvirimwa zvinoenderana nemamiriro ekunze. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiro hurumende yeAmerica. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Nothing at all. Okay. Feel like a juju calabar. Give me more like a big bounce. Boom, paradox. Let me high, I don't want to land. So now I don't understand you. Why no matter what I do.
Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbovasazvigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora vaMorgan Committee vanoti havana kubuda mubato reMDC asi kuti ndivo vava kuritungamira. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nezvo zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndine tarano kawande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri Nkomo nenhau dzeisindebele
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.